mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 19/2019 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vane Facebook, chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe National Statistics Agency inoti inflation yepamwedzi yomwedzi wambudzi yaderera. Imwe nengo ye political actors dialogue kana kuti Pollard inoti sangano iri richatanga kunyatsoshanda zvakasimba mukutanga kwegore rinouya. Congress ye America yavhota kuwana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaine mhosva mbiri. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amakatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Boka reZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT, rakazivisa nemuvhuro kuti inflation yepamwedzi yemwedzi wambudzi yaderera nezvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana 21.29% kusvika pazvikamu gumi nezvinomwe nezviga zvishanu kubva muzana 17.5% kubva pazvikamu makumi matatu nezvisere 30.75% mumwedzi wagumi guru. Boka iri rinoti izvi zvinoreva kuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu gumi nezvinomwe nezviga zvishanu kubva muzana kubva muna gumi guru kupinda muna mbudzi gore rino. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti izvi hazvifanirwe kuonekwa sekunge inflation yaderera, nekuti pakaitawo kuti hurumende yakaisa mari yekubatsira kuti mitengo isakwire, pamwe nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kune dzimwe nyika zviri kuuyawo kumusha nemari yekunze, izvo zvinogona kumbodzikanisa zvinhu kwenguva duku. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ikikwata hazvo kuti zvadzikira kana kakaenzanisa mutengo, asi chokwadi chiripo ndechekuti inflation ichiri yakati kwirei zvakanyanya. Asi mitengo yezvinhu, nekutiwo pakazoitwawo masabhudhi ehurumende, saka mitengo yezvinhu haina kuzonyanya kukwira pakati paNovhemba naDhisemba. Asi chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vari kutambudzika nenyaya yekukwira kwezvinhu. Tisati tatarisa muna Novhemba yaona Dhisemba, zvinhu zviri kumboramba zvichikwira, zvinhu zvakawanda, chero mota dzinoita kuti vanhu vasvike kumabasa vaakurambirwa makoini, kunyanya ma50 cents emakombi vaakuaramba. Saka ndo zvinhu zviri kusangana nevana veZimbabwe munyika ino.
Pane vamwewo vari kuti kudzikira kwaita inflation kunogona kunge kuchirakidza kuti zvinhu zvinenge zvagadzikanawo munyaya dzekufambiswa kwedzimari ikoko, munoti?
Handifungi kuti chokwadi, nekuti kudzika kwekuti kazhinji kazhinji munguva inei tinowana vanhu vazhinji vanenge vachibva kunyika dzakasiyana siyana vanenge vachidzoka kumusha, saka foreign currency inoita sekutowanikwei. Asi matambudziko edu isusu haasi nyaya yemitengo chete, anosanganisirawo kuti iyo foreign currency yacho tiriiwana sei. Vavhakachi ava vakafanana neni mune nzvimbo kunyika dzakasiyana siyana vanenge vachiuya kuno kuharira kwenguva shoma, ndo mari yavanenge vachiaita yaderera. Asi hatisati tane nzira yekuti tinge tine production inoita kuti tinge tiwana mari yekunze. Saka inyaya dzekungotowa mari yekunze yati wandei nepo nepo vana veZimbabwe vanenge vachipindawo vanenge vachingoshandisawo mari iyoyo.
Tinoonawo kuti mumwedzi waNovhemba iyoyo watiri kutaura, exchange rate kana kuti mutengo wemari yekunze wakatora nguva dhora rimwe chete rekuAmerica richitengeswa ne16 dollars yemaRTGS kana mari yemuZimbabwe. Asi zvinhu zvingadai here zvakaitwa kuti mitengo irambe yakadzikama?
Mitengo unoenderana nekuti mari yekunze kwenyika iri kutsimwa nemari. Saka tinotarisawo kuti kunze kwemutengo wemabhengi, mitengo yemari yenyika uri kuwanikwa kubva pa20 pound kusvika pa22 kana 23 pound. Saka tinotarisira kuti nekuona kwemari zhinji yekunze kwenyika, mari iyoyo icharamba iri ipapo. Asi hazvireve kuti tagadzirisa matambudziko edu atinofanira kugadzirisa, kuti izvinhu hatisi kugadzirira zvezvinhu zvinofanira kutengesiwa kunze kwenyika kuti tinge tiona mari yekunze. Saka mutengo wekunze unokwanisa kunge wakati tirerukirei isu vanhu vemuno pare zvino ndikireva muno muzimbabwe, asi hazvireve kuti tagadzirisa matambudziko edu atinongana kugadzirisa, nekuti zvinhu zvatinotengesa kunze kwenyika zvinoita tiwane mari yachona zvawanda. Ndo pane dambudziko redu rekuti tiri kutenga zvinhu zvakawanda kudarika zvatiri kutengesa kunze kwenyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vaMasimba Kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nhengo yemubatanidzwa wevatungamiriri vemapato akakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD muzvinafundo Lovemore Maduku vanotungamira bato reNCA vanoti sangano iri richatanga kunyatsoshanda zvakasimba mukutanga kwegore rinouya. Izvi zvinotevera kushorwa zvakanyanya kwegungano iri richinzi harina chariri kuita kubva zvarakaumbwa muna chivabvu. Mamwe mapato ainge ari mugungano iri akatobuda achiti kutungana kwembudzi. Vakabuda vanosanganisira muzvinafundo Nkosana Moyo veapa, vanowa Manyika veBuild Zimbabwe uye vaDaniel Shumba veUnited Democratic Alliance. Vamwe vakaita sava Nelson Chamisa veMDC havana kubvira vapinda mugungano racho. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Maduku.
Chisi chokwadi chekuti POLAD yakaumbwa kare. POLAD yakatangwa muna kupera kwaMei, muna Mei wa2019. Saka patiri zvezvi POLAD ichingori nemwedzi mitanhatu chete, just about 6 months. And izvezvi pa6 months zvatakaita setaane tagadzira manje makomitis ekuti tichataurira naso. Saka kubva muna January kuenda mberi tinenge taakuita zvisungo zvakawanda. Vanhu iva vataura zvokuti POLAD haina zvaenda, vanhu vari kuda kukangoti vangokanya. Bovabvunzwa kuti yakatanga rini POLAD, havadi kutaura chokwadi. Payakalonjwa kuRainbow Tower Square, manda muri harinisaa 7 May, it was in May, 17 May or dates ndepamwe ndikataridza hangu dates, asi ndemuna May patakaita kutanga kuti haakutanga kulonja POLAD. Saka haina kana mwedzi 6 dzakanyatsozara.
Asi pamwedzi mitanhatu vaMaduku mukati mangoumba chete here makomiti, pane zvinobatika here zviri kuitwa?
Zvakawanda zvinobatika. Pfungwa yakauya ndokupai muenzaniso wezvekudya nekuguta kwevanhu. Pahurumende payanga yatabvisa masubsidi yekuti price yeupfu, vanhu vePOLAD vakapopota vakataura naPresident kuti aiwa zvii zvamaakuita izvi. Minister atanga kutaura weFinance, President paaizoenda achitaura kuti aiwa ndabvisa masubsidi, zvaitobva kupfungwa dzanga dzabva nevanhu vaitaurwa nePOLAD. Patakatanga misangano yekutanga, manga makazara masoja muma-road blocks nechii nechii. Patakatanga misangano yePOLAD, chinhu chekutanga chitakataurira President aiwa bvisai masoja mumastreet. Haasi pakuwana izvezvi zvaoni musoja achingotendera kunze kwevanogadha President vayo. Zvakawandisa zvinhu zviri kutaurwa ikoko. Tichada kutsvaga mukana wekuti vanhu vazive kuti ichi chakataurwa kuPOLAD, ichi chakataurwa kuPOLAD, ichi chakataurwa kuPOLAD. Izvezvizvi kuPOLAD kuri kuitwa nyaya yekuti chikafu chachiri kudistributwa chekubatsira vasina chikafu chachiri kupiwa. Tinenge tisiri kuda kuti chikafu icho chitaura kuti iwe uri kuboka ripi nezvematongerwo enyika. Iwe tichatsvaga mukana, ndofunga patinozopedza Christmas tinenge tatova nemukana unomeka shuwa kubva kuPOLAD kuti hakuna zvakadaro zvinenge zvichiitika izvozvo. And then gore rino yataakuita mareforms atakataura yaana Zek, zvese zvichachinjwa zvese.
Asika munoona zvichibatsira here ngopa hurumende mazano, nekuti vamwe vanoti yave nemakore ichingopiwa mazano acho asi pasina chinobuda. Ndosaka vamwari kuti zviri nani kutoshanda muri mumwe hurumende macho muchiona kuti zvamuri kutaura zvacho zvaitwa pane kungopa mazano asina chapundutso yaari kupa.
Pfungwa iri kunetsa ndeyekuti kana vanhu vatanga nezvekuti toda magovernment of national unity panenge pakuda kuzochinjwa bumbiro remutemo, nekuti bumbiro remutemo riripo rinoti anofoma hurumende ndeye anenge anzi ndiye ahwina election, vamwe ava munenge muri maopposition, kuitira kuti tikaita zvemagovernment of national unity pamwe hatizoiti opposition nekuti vanhu vese vanenge vangova mudare rimwe chete. Iyi pfungwa iri kuitwa yekuti hurumende iri kungopuwa pfungwa. Zviri kuda kurongwa zvakasiyana, nekuti pfungwa dzinopuwa hurumende hadzisi kupiwa dziri mudariro rekuti munhu wese ari kuona kuti pfungwa iyi yapuwa, iyi pfungwa yapiwa, iyi pfungwa yapiwa. Ndo zvinenge zvakasiyana. Izvezvi vanhu vanoclaima kuti ndapa pfungwa yangu but handisati amboiona pfungwa yacho yavari kuti wakapa hurumende ndeipi. Saka pakaita kutaurirana sei kwatiri kuita kunoda kutanga kunyatsoitwa kuPollard, vanhu vese veZimbabwe vanenge vachitoziva kuti vanhu vePollard vagara uyu ataura zvakati, hurumende yapuwa pfungwa dzakati. Saka pfungwa dzacho dzinenge dzaakunyorwa pasi dzichitaurirwa munhu wese. Saka paisingateereri paipa mese munenge muchiona kuti haisi kuteerera pfungwa yakati. Hazvina kumbonge zvichiitika izvozvo muZimbabwe.
Muzvinafundo Love vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chombo tarisa zviri mapepa nawo anhasi. And Reconciliation Commission rikakurudzira kuti komishini iyi ione zvaingaita pamusoro pekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu nebato reZANU-PF. Mary Mubayiwa Chiwenga vanoti mhosva dzavari kupomerwa ndedzemanyepo ekuti kurambana kwavo navaConstantine Chiwenga kukurumidze kufambiswa. MuNewsday mune nyaya yokushanya yokushaya kwamuzvina bhizimisi vaMcDonald's chapfika avo vanonzi vakafira panze pemahofisi emunhu mutapa muHarare. MuNewsday mekare vanhu vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF vanonzi vakatarisa kupfarurwa kwebhuku Excelgate rakanyorwa nevambo vegurukota rezvedzidzo muzvinafundo Jonathan Moyo. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai iyo vateereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri.
Manera akanaka vashamarari nevateereri veStudio 7. Indoda kutaura zvangu pamusoro penhau yavatabo mbeki vauya kunoyananisa. Yananisa kwavo ngava yananise zvokudai vakayananisa vachamisa vacho, kana ngava funge katatu havasati vajoina zvavanoda kujoina izvi, nekuti zvakamboitika pana baba veMDC vakatanga nesangano iri ranga rinechiedza kuti vanhu vese vazoziva kuti kune MDC ndivatsvangira vakatanga nazvo. Vakaita mwoyo murefu munyoro vakabvuma kuteerera. Bari zvino pazvakazonzi zvaakutapira zvisa zvanyasa kunaka zvaakutanga kuoneka kuti zvine testi iri nani, vakatanga kubviswa pavanga vari paya vasingazivi kuti wabva neuchuhu ndiani. Saka vachamisa vakangoda kunakirwa kungojoina apo kungonzwisisa zvisina tsarukano, hapana zvavanenge vatigonera, nekuti zvichauya futi kungotinetsa pana 2023 vanenge vatobviswa kana kuzototi vachazokurira pasi sembambaira vatofa. Nekuti veZANU-PF vanogona vanoti munhu vatinetsa tomudii, vanokuita chimwe zvinogara zvakadaro. Saka kudai vari vamwe ngavabvume zvavo nhaurirano, but kwete yekuti vajoinane nekudya pamwe chete nevanhu veZANU-PF vanofa. Makarwe haajairiki mumvura mavo.
Makadiko paStudio 7 apo makadiko. Vana mukoma Jonga, vana mukoma Tanonoka Wande, aiwa tinoti basa ngaribato December uyu. Nyangu handina zvakawanda nhasi mukoma, toda kukwazisawo mhuri yekwaMarisa, tichikwazisawo vese vanasisi vangu vari muHarare umo. Vana Fungai Marisa, vana Shuvai Marisa, vana Chipo Marisa, then ndozokwazisawo vari kwaChivi kumasvingoko. vana baba shuvai nana mashuvai marisa ikoko ndichikuti makadiko tinongo kushuvirawo Christmas yakanaka tongo vakumbirawo kuti Mwari avachengetedze tisvike muna 2020 mune zvakanaka mazvita zvenyu
mangwana nakanaka mangwana nakanaka vateereri venhepfenyuro yakarongeka yestudio 7 ini ndinonzi Simba Mbofana Simba Rashe Mbofana ndiri kuno kusouth africa ndine nyaya mbiri dzandiinadzo dzandiri kuda kutaura zvikuru kuvagari kuvana vezimbabwe vari muno musouth africa kune vane vari kutumira vana kubva kuzimbabwe nana malaicha kuti vauye kumazororo kuno kusouth africa kuno vachitumira vana kana nebhazi kana nana malaicha veduwe pane dambudziko guru riripo randakaona ini nameso vana vamuri kutumira vaya nana malaicha muchipa vana malaicha mari kuti vauye kuno kusouth africa vana vari kufamba nenzara havasi kana kudya vari kushungurudzwa zvakanyanya nevavatakura vacho chaivo vana vari kuswerera mazowe kubva kuHarare kunosvika kunoku zvino sevana vadiki havasokwanisa kana kutaura chinhu kana kukomplena nokuti vanhu vacho havavazivi dzimwe nguva kana kutovashaya vana ivava vari kuswera vagorara nenzara saka vane vana vari kutumira vana kubva kuzimbabwe nana malaicha please please onaiwo kuti vana ivavo dai mavazamawo dzimwe nzira nokuti vari kufa nenzara vana havasi kufamba zvakanaka vari kurariswa pakaipa vana ivavo
tinokutendai vashamarari vestudio 7 ini ndoitwa chamunorwa ndiri muno South Africa tinokukudzai nezvamuri kuita vashamarari vestudio 7 tinotokumbira kuti mangwana pari kunzi vari kuenda kubhurawai vachamisa ngavasamwa kana kudya zveikoko ndozvatinotokumbira kuti aiwa ngavazvizivire semunhu anonamata ngavatsanyewo mangwana vasadye zvepo kana kunwa vangakuvari ndozvatiri kutoda kutoti tivazivise izvozvo please please shoko ngarifambe ngavasadya cheko vanozodzoka vonodyira kumba kwavo tinotenda
orai chokwadi zvenyu orai chokwadi there is no fairness in Zimbabwe there is no fairness anti-corruption commission inongozoenza chete panyaya yanhasi vana vanangoenda vakanotenga mota kunze kwenyika uko mari yacho yakaenda kosei is that not money laundering vakadhiclara mariyi bhazi rekepsi rabatiwapo vakadhiclara mariyi ngavambotiratidzawo marisiti akadhiclarewa mota emwana wangoenda naye yake ingoenda wacho naye aka kavanoita kamubhandiripo katsano kavo kanonzi vatye jena we want to see marisiti emota dzavo dzavakapinza munyika kuti vakadhiclarewa mariyi ungati munhu atope present present ndoyomoteverera kuti we wapeye munhu president present yaifanira kupiwa ani bhazi rakatengwa namugabe raakatenga was it not money laundering dzimba dzavanadzo vose ivava was it not money laundering is it not a crime to bring a private aeroplane in the country is it not a crime haisi crime here kuti munhu anongova nechindege chake chaanobva chemabhuru rake choya chomhara munyika inyaya iri kunetsa musouth africa yemagupters yavakaita iyoyo asi umo munhu akazviita nhasi moteerera munhu mukadzi munongoteerera vanhu vari wiki if that is the commission haisi kuziva zvairi kuita is a toothless commission inosunga vanhu kadzi we are not very far from 16 days of activism against the women and children gender we are not very far but now already the government which is saying so is practicing violence against women was it not a crime for another man to go and take someone's wife was it not a crime muhadzi akanosvikisa mukadzi nedema haisi attempted murder iyoyo was it not a crime
Pastudio 7 makadiko apo vashamarari vestudio 7 nevese vashamarari nevese vateereri timbotibvumirewoka kuti titaurewo vakomana guvheya uripiko nae guvheya chenjera ona kamutemo kaiswa ako namunyangadza aiwo wapanwa nebhutsi iwe warohwa nebhutsi warohwa onaka umwe wako wanga vachitoratidzana naye tariba one zvaakuita guvheya chenjera guvheya yava mugotsi iko zvine zvibhutsi yamunyangadza yava mugotsi mako izvezvi muka mhani chenjera taripaone nguva yawakaita dzungu yapfuura kai ko dzungu riya wariisepi Akomana akatakandwa mumadhaka isu. Dai mwari achingopindira tinunurwe. Faro atinetsa uyu.
Manzo apfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimbotarisai zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mapurazi mazhinji muSomalia ari kuparadzwa nemhashu nenzira inonzi haisati yamboonekwa mumakore makumi maviri nemashanu. Mhashu idzi dzinonzi dzaparadza makumi manomwe ezviuru zvemahekta muSomalia nemuEthiopia. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti mhashu idzi dzingangopinda muKenya, Djibouti, Eritrea, South Sudan neSudan. Mazana nemazana ezviuru zvevashandi zvakazadza migwagwa yeParis nemamwe maguta makuru eFrance nemusi wechipiri vachiratidzira kunyunyuta kwavo nemutungamiriri wenyika vaEmmanuel Macron, avo vanoda kupindudza zvirongwa zvemudandigere. Vashandi ava vave nemazuva 13 vachiratidzira. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Paramende yeAmerica kana kuti Congress yapedza kuvhota maawa mashoma 9 apfuura ikawana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaine mhosva mbiri. Mhosva yekutanga yavabatwa nayo ndeyekushandisa hofisi yavo zvisina kunaka. Mhosva yepiri ndeyekutadzisa Congress kuita basa rayo zvakanaka. Kuti tinzwisise zvakawanda nenyaya iyi tabata vaFrank Guni.
Pari zvino nyaya impeachment yava President Trump yasvika pakuti dare reparamende repasi kana kuti Congress yekuno vachisvika pakuvota kuti voti here vaTrump vakawanikwa vaine mhosva sezvakanyorwa muarticles of impeachment yakaitwa neJudiciary Committee inova iro chipande cheparamende chine masimba ekutsvagurudza zviri pamutemo kuti mukuru wenyika akatyora mutemo here, uye paakatyora mutemo ndedzipi mhosva dzaakapara dzinopesana nebumbiro romutemo weAmerica uye nebasa rake rehofisi.
Chii chakaitwa nenyaya iyi kusvika pari zvino?
Chipande cheparamende yekuno kana kuti Congress chinosanganisira chipande cheJudiciary Committee kana kuti committee inoona nezvemutemo, ndoo vakadrafta maarticles of impeachment zviri pamutemo kuti ava ndovakanenera mhosva. Vataura vati vaongororawo hweumbowo hwakabva kune mamwe makomiti anosanganisira reintelligence, anosanganisira reoversight nemamwe akasiyana siyana. Vakahwerengedza kuona kuti umbowo hwabuda ikoko huri kutaridza pachena kuti vaTrump vakashandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo, apo vakada kutsikirira nyika yeUkraine kuti iyo iinvestigate kana kuti itsvake umbowo hwekunenera vaJoe Biden nemwana wavo Hunter Biden mhosva yekuti panguva yanga vari vaBiden vari vice president vanenge vaiita zviuori kuburikidza nemwana wavo anga ari mune imwe kambani yekuUkraine ikokoko. Saka vaTrump vanonzi vakamisa kuendesa mari inoda kusvika kumazana mana emamiriyoni 400 miriyoni, vachiti ivo kana zvisina kuitwa zvavanga vachida kuti Ukraine iite havaizoburitsa mari iyo, kunyange zvazvo mari yanga yanzi neparamende yekuno ngaiende ikoko. Saka kuita ikoko vaTrump vanonzi vakashandisa masimba ehofisi yavo zviri kunze kwemutemo zvisingabatsire America asi zvinobatsira ivo pasarudzo yatakatarisana nayo gore rinouya. Ndo mhosva yekutanga abuse of office. Mosva yechipiri inonenwa vaTrump imosva inonzi obstruction of Congress, kureva kuti vakavharidzira Congress kuti ite basa rayo nemazvo. Zvinobvira pakuti Congress yatanga kuchiferefeta kunzwa kuti chii chakamboitika. VaTrump vakarambidza makurukota avo avanga vachishanda navo mukuedza kuti Ukraine ite zvavanoda ivo, kuti asaenda kudare reparamende kuti vandopa huchapupu. VaTrump vakashandisa zvakare masimba ehofisi yavo kurambidza vese vanoshanda vavanoshanda navo kuti vaende kudare remakurukota sezvinodiwa nemutemo.
Iko zvino nyaya iyi yasvika papi?
Saka pari nhasi zvatiri kutaura zvaitika yezvinezvi, komiti yejudiciary yakapasa kana kuti vakavhota vakati iwo hongu president ane mhosva mbiri idzodzo. Zvino nyaya iyi yaunzwa mudare rese reparamende rese kuti vachivhota zvino, asi vasati vavhota umwe noumwe wevaparamende ava dare ava vanopiwa mukana wekuti vataure vachitsoropodza kana kutsigira zviri kunenerwa vaTrump. Saka zuva rese ranhasi ranga riri zuva rekudhibheta. Pavanga vakatara kuti zvichandoitwa kwe6 hours, asi taona kuti zvatopedza zuva rese vachiri kungodhibheta vachingopopotedzana. Vademokrats vachiti president ane mhosva anofanira kuimpichwa, vemarepublicans vachimirana president wavo vachiti aiwa umbo hwenyu hauna kukwana.
Chii chiri mberi kwatiri kuenda uku munyaya iyi?
Kumberi kwatiri kuenda uku zviri pachena kuti president Trump vachaimpichwa, asi kana nyaya yaenda kuvatongi kusenate, hationi paine mukana wekuti president Trump vachawanikwa vachinzinga vabidiswe muhofisi.
VaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Baharare, the reason why sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe National Statistics Agency inoti inflation yepamwedzi yemwedzi wambudzi yaderera. Muzvinafundo Love More Maduku vanoti mubatanidzwa wepolitical actors dialogue kana kuti Pollard uchatanga kunyatsoshanda zvakasimba mutanga kwegore rinouya. Congress yeAmerica yavhota kuwana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaine mhosva mbiri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.